chaita kuti ma roadblock adzos yava rebranded police force nekuti vanga vagara zvavo varimo. Chaita kuti vazinyaya kuva visible vanhu vachema chema taona zvaitika izvi. Mukaona mameseji atina mapurisa ngaadzoke muroti vedu vatopera nokupa mapurisa akakuvhotegwa navanhu kuti vati
zvakange zvambokonzera kubviswa kwavo zvagadziriswa here
muold dispensation mungada kuzva kuti ndo mune nyaya dzanga dzichitaurika. Saka ike zvinozvi vanhu vose vanongofungidzira kuti pavakambonga vanzi patakaita restore legacy vakabva vazonzi ivo chaivo chaivo vakataura voga rebranding exercise yavakaita. Saka inini nekuona kwangu ndinoona sokuti ike zvinozvi munhenzva wava munhenzva. It's no longer business as usual. So, I talk about my ethics and my work ethics, a new dispensation. You are a car and battery. Don't go to the car. I'm going to go to the car. Ndaupindura pakungoti kufarirwa kurukuta vanhu nemapurisa idzoka asi ndaizodisafani kuti ivo vechipurisa vane maspokespesons avo uyoyo mubvunzo wago anza ndivo anoziva zvavanenge vari padashboard reperformance yavo.
Ko kudzoka kwemaroad blocks uku ndeke chinguva chidiki diki here kana kuti kudzoka zvachose?
Isu setraffic safety council tinobva takutaurirai kuti international best practice inoreva kuti road safety, holistic road safety, in my 6 E's. For my 6 E's, you have an engineering, education, enforcement, emergency, everyone, no evaluation. So, if I enforce, you can't go to the process. You can share my program road, you can't go to the enforcement. So, I'm going to go to the